Ko nhandare yemandava stadium mangwana achanga ari makuwerere apo zvikwata zviri kurwira mukombe wekasolaga premier soccer league fc platinum nedynamos zviri kutashurana mumutambo wanga uri pamuromo wevakawanda svondo rose. FC Platinum haisati yarohwa mitambo 12 yapfuura, asi vanoongorora zvenhabvu vanoti yanga isingatambe nezvikwata zvakasimba, vachiti ivo chikwata chese muZimbabwe chinoratidza kugona kwacho nekurova dhimbare chete. Murayiridzi wechikwata cheDynamo Tonderai Ndiraya ari kubvuma kuti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi anoti seDynamos vanotarisira kukunda mumitambo yese yavanotamba.
Mitambo yese yatinotamba tinotarisira kukunda, tiri kutarisira kukunda zvakare.
FC Platinum iri kukwikwidza zvine mutsindo makundano aya gore rino, zvekuti mutambi wavo ari kurura Brian Muzondiwa anoti chishuwo chake chekutora mukombe weleague nekunomirira nyika mucup champions league chichazadzikiswa.
Chishuviro chako kuda championship kana zvazorambo zvine zvaramba, but ndo zvinhu zvatakanyanyotarisira, but tomuzikira una mwari zvese.
Asi vanokwanisa kuswedera pedyo nekuita izvi chete kana vakakunda Dynamo, sezvo izvi zvinovasiya vave pachinhano chechipiri nemapoints maviri pamusoro pedhimbare. Asi vakarohwa unenge wave mutoro chaiwo, sezvo vanenge vave nemapoints mana pasi peDynamos uyezve masere pasi pechikwata chiri kutungamira cheChicken Inn, icho chiri kutarisirwa kudambura ZPC karibva pamusha. Kugona kunenge kudada nedhimbare dzikaita mangange maGamecocks akakunda zvikwata izvi zvinobva zvasara zvakasimba, kwasara mitambo misere chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. FC Platinum neDynamos zviri kusangana zvekare svondo rinouya makundano echibuku Super Cup mushure mekubatanidzwa nezuro pamabiko akaitirwa kugweru. Mubati wehomu weDynamos vaWebster Marechera vanoti Dynamos yatarisana nemari yavanga vachitsvaga zvikuru kuti vabhadhare zvikwereti zvakawanda zvavakatarisana nazvo.
Hatiri kutarisira kuti tisvike kumafinals tohwina mukombe wacho. Sevanhu takaomerwa, munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe uyu unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu twatinenge tisina kuita sei.
Zvakamira zvakadai, mumwe mutambo wakatarisirwa neveruzhinji ndeuyo uri muRufaro Stadium mangwana, apo Highlanders iri kushanyira Harare City. Highlanders yave nemurayiridzi mutsva Cosmas Tsano Zulu mushure mekudzingwa kwaBongani Mafu. Mutambi Brighton Tuwaya uyo akambotambira Lancashire Steel Shabani Mine pamwe neDynamos ane chivimbo naZulu zvekuti anoti boso ichasimuka mumitambo yasara.
Unoziva mbora kambora munei mune time yekupika ne time yekudzika form, but I can assure you kuti team inodini inopika.
Asi murayiridzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti vanofarira kugadzirisa pavari kunyanyotadza pekupedzisa mikana yavari kuwana kuti varove boso.
Tinoda kuti tirambe tichisenza zvakanyanya zvikuru sei nenyaya yekupedzisa mabhora iyoyo, nokuti ndoona sekunge ndo dambudziko guru.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Capes United vs Buffaloes, Wawa vs Triangle, Dongo vs Chapungu, Cholocho Pirates vs Aumine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.